izvi zvinosuwisa, zvinotyisa, zvinoratidza kuti hurumende yedu haidi vashandi vayo. Kusvika patiri panapa, hapana pati paita nhaurirano iri siriasi yekuti vamatema napermanent secretary wavo vanodedzawo mateachers unions kuti ngationesanei kuti problemu iri papi, nyika iri kuenda kupi, nekuti izvezvi mukazvitarisa sezvazviri unotonga kuti pane vanhu vanotogara vakaita zimunzi zvemundoyo vari kuda kutongoshandisa simba ravo kubata varayidzi vachivatsvagira mhosva dzadzisipo. Nekuti zvino mukatarisa zviri kuitika pagraund, unotoonai kuti murayidzi haasi kutogona kuenda kubasa, mwana wake haasi kugona kumuendesa kuchikoro, hanga anogona kutenga zvipfeko zvemukati, asi munhu iyeye ndiye anokonzi uya kubasa. Mari yaanotambira inokwana mazuva maviri kuti anga achienda kubasa.
Ko, panyaya yekuti vari kuita maextra lessons vachatorerwa matano, munotiwo naro danho iroro?
Mapurisa anoenda kumaextra duty vanobhadharwa, vanoenda kumaroad block vanobhadharwa, vanoenda kunogadha vakuru venyika vanobhadharwa, vanoenda kunoita mamwe mabasa kana kukanzi kune gala, kune bhendi, kune vanobhadharwa. Ticha akanzi aita extra lesson kunzi hapaa mhosva. Ko, mhosva yaticha imburi yeiko? Hapana ticha ari kufamba aidzidzisa vanhu kuridza pfuti. Ticha ari kudzidzisa kudzidzisa vana vane maperedzo ari kudzidzisewo mwana wangu. Hongu tinozvishora nepamusana po zvinokanganisa hondo yatinayo, asi hatidaviri kuti kana munhu akanga anonzi tinokudzinga basa nekuti wadzidzisa mwana. Dari kunzi vari kudzidzisa mwana zvinyadzi pamwe, kwete dari kudzidzisa mwana kuti apasa. Ende chiripo ndechekuti munhu wese haangodzingwi sekunonzi mushandi wepapurasi anongoti tichanotora vamwe kune next door. Anoitwa due process yekutongwa kuonekwa kuti ane mhosva here. Chamutuma chii? Tisati taone chiri muziso ngatange taona kuti chaita kuti zvidaro chii.
Saka imi muchaita sei kana vamatanho apa hamuchatora sesangano pamusoro pemashoko iwayo?
Haa, vanotamba awawo. Hakuna munhu anodzingwa kana sekunonzi unongodzingwa, unonzi kudzinga vashandi vako papurasi. Vashandi vehurumende vashandi vanotoitwa due process. Vanovatonga vanhu vese 140,000 vagotitonga tese tigoenda kumahiyeringi, nekuti munhu anotongwa pake ega. Hakuna mhosva inoti hii mhosva yemusaga, onzi mese muri maorenji saka mune mhosva. Orenji rega rega rinonozvimirira rega rega rodedza magwetaro, ronzwikwa kuti ini ndaitapira, ini ndainaka, indakandarumwa nenyuchi, indakarumwa nenhunzi, indakazodii. So that each one person is their own side of the story different from the next one. Saka hurumende haigona kungoita zvinonzi genuine lateralism zvavaruda kutiitira.